takagara taudza izvini vamwe vedu mupapist council zvinongovazo kutiwo kana muri mumagurupu rakawanda zvakanaka ungoenda nevamwe asi takagara taudza vanhu kuti zvanga zvisina chouviri kuti kana takamboita agreement nehurumende toda kutanga zvekuda kutsvaga kuti timbotaura nehurumende kuti muagreement kana imwe agreement isina kurespektiwa chii chinopa kuti vanhu vazofunga kuti tikaita muagreement hurumende inozorespekta isu sepitiuze tichiudzana matika ari muzimbabwe umwe vatiri kufamba tiri kuti agreement yatakaita muna january iyo yakakwana kana hurumende takambonzwisa kuti hurumende yanga yati hai mbotipaiwo nguva ende yakazvitaura isina munhu wanga aimanikidza ikatipeiwo nguva tokupai mari muna april saka isu takangomirire muna april kuti mari inouya
saka matotanga here kutaura nevarayiridzi nezvenyaya yenyu iyi
izvo ndo zvatiri kuita izvozvi tichifamba kumatimana tichifamba muzvikoro makoordinator edu achibvunza nokuti simba redu simba rehove riri mumvura.